Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 21-2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building, mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuva panzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuAmerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniform, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana nablotted class allowance, akafanana na class teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo asi kuti mari yavanotambira ye 284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidzi avai in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma, tinoda kuti vamwe varairidzi vaimployewe, vaimployewa kana vakwana, taona teacher people ratio yakwana, vari excess toita government to government agreements, vokwanisa vokunoshanda vachikwanisa kuti vauise chidimbu chavanowana kunyika kuti nyika ibudirire. Ende uyezve tataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers. Mu student teacher habhadharwi asi student police, soja, nesi, paanongotanga basa, unotanga udini, kubhadharwa.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza asi sekuti zvokuti murume nomukadzi maticha vanochia kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete ishu yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuimploya mamwe maticha vanga vachitadza sokuti inokwanisika kutireruse mutoro namaticha arimo. Asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminister nefinance minister zvikuru sei zvinoendera nechii nemasalari. Ipapo toda kutaura kuti ndozvavataura.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati wavadzidzisa vasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangagwa vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa.
Chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara. Ndofunga tsamba yedu maoniri kana mukazonoiverenga yekutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vamunangagwa Mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwePT UZ zvichakadai gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima, avo vanga varipowo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwePT UZ, vaudza Studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi, kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba. VaMavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitwa kuVictoria Falls kuti homwe hurumende yakaboka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncuve panyaya iyi, kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuChinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muChinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. VaGombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauya makuseni nanhasi Krisimasi inenge rakatoshata kwatisu. Kana kuti titenge ndamboda kuti tinotenga nekadhi, zvanzi kadhi rinyu harina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga zvatoramba.
VaGombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupiwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasevhe vanhu vese vapere vachipiwa shoma shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata Jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndiMyros Chipunde. VaChipunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Pamusoro museni hadina mari yatawana kangogara manje pongwa dzatokwana dzatoye 3 kuri kuzotokwana 2 kuri asati kana tawana mari yekuja kuti ndomari yatidoro kuvita bhazi izvi ndiriko zvinjari atona mari mari dzaida kutora ndedzotore dzitoto atoenda kumba nadzo.
VaChipunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Pamwe chetiri kuMhangura tinenge tatofambira mari dzodzi dzikuya kuno kuchinhu kuti hakuna rinhu rinotora mari so kunova hakuna kusvika pandangogara izvo sevandinoonana mari yelift apa ndinotogara kuti plan day kana pastori ina pakatoipa makadhei tichikwanisawo mashandisa asi mari manje yelift ndo yakanyanya kumirira vamwe vazhinji vari vanhu.
Vakuru vakuru vemabhanga muChinoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi, asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. VaGwanyanya vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. VaGwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabond nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vatungamiri we South Africa Vasiru Ramaphosa ni hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedano rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSADC. Gweta revarimi ava vaVili Spish vaudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa nehofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedano rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSADC muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti SADC Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare reConstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSADC Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wava Ramaphosa amai kuSela Diko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zviri pachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi nezvichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuChamhembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemo nemo mugwara rakafambwa naro naMushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo, sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asi woka hapana here dambudziko ipapa, nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira?
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa vehurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume chena panyaya dzepakanga zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe irikugamusirwa, hapana rudzi ari kupokana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Da Dare rezimosha mubindura rinoti varidzi vemugodiwe Rain Mine vasa dzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. Richipa mutongo waro nezuro dare iri rakati vashandi vekambani iyi avo vanodarika mazana matatu vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi uye mapurisa asavavhiringe. Gweta ravashandi ava vaobei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vashandi ava vagara pamigodhi uyu kubva muna 1999. Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payakavhara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi mhandigere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix vakabva vapa zviziviso zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwe anonzi Rain Mine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo. Kuti ange anzi vanhu vasisiri vashandi vake avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rain Mine kana mutsisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu. Asi tichibhadharaika zvatakashandira makore ese awa. Rain Mine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRain Mine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi veRain Mine ava?
Dare rapa mutongo kuti vashandi veRain Mine vagari mudzimba idzodzo dzekambani. Rava pawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo, vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rain Mine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rain Mine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17. Inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuMinistry of Labour kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rain Mine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza. Ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.
Avo vanga vari gweta revagari veRain Mine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaopei shava vachitaura vari parunare vari kuHarare. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anotire Union for Democracy neSocial Progress Party nhasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena weutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama ne HIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe cheMutare Provincial Hospital. Mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV AIDS vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana, izvo vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tusangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovir nelamivudin kana combination ya tenofovir nelamivudin inozi tenolam iyi iri kushaika dambudziko hombe riri kuzi ichauya.
Vapaundi vanoti nekuoma kwakaita dambudziko ravo vanoda kuti gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Semiriri wevanhu vanorarama neutachiona hweHIV kuno kuManicaland, todai statement from the Minister of Health vaobhedhaya moyo kuti vatiudze the actual situation iri paground. Hatisoda macosmetic statements, toda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV, and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lydia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tina chichemo pa general ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi ewana. Iwo wana wedu ririro tariro yedu yamangwana nyika kuti izi nyika wana iwo wavo ndiwachazowa madokta, ndiwachazowa maticha, ndiwachazowa ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi. Tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe, muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Inga kudai uchazoite mwana here? Zvikavhiringa kudai unozoite mwana here? Mwana azoite utano hwakanaka. Tinorashikirwa newana turu mapirisi maharavhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maharavhi echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pageneral kutoti general haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano. Saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei? Tinoendepi? Nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe. Kana unonzwa hapana mapirisi chembere chaidzo chaidzo unonzwa kuti mapirisi eshuga tengai, mapirisi eBP tengai, taipiwa mahara. Ingava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana?
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Matron Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vari pamishonga yemaARVs, uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino, PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora, uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa 22 zviita anove mangwana. Totanga nokunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu mufio Q. Problem yataanayo nezuva iri havichina kurikoshesa. zvino zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemuramba tsvina, nguva ya2008, mukatarisawo August 1 kuurawa kwakaita vanhu mumastreets, kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose yeUnity Day. Unity Day rari rizuva rekuregererana, nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kweZanu PF nepati yavangomo yaiya pakuitwa kwazvo zvazvo zvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yaiva nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day, hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe, matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana. Nyika yedu yeZimbabwe inofauti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana naSouth Africa zviri nanewo.
Ndimukoma taurai, ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu iko zvino. Zvino urombo wekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongerwo enyika, vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Adlive Zvirekwi uyo akatora mukombo weCastle Soccer Star of the Year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana-siyana, sezvo aitadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda kuspenda nemhuri tichienda kuholiday, timboendawo kunofefeterwa nemhepo. Tiri kunzvimbo dzakatsaukana dzinofadza, tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kuchimanimani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabhu cheDynamos Muzare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tichienda kumusha musi 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga, avo vanovezvekare mukuru weOriental Boxing Promotions, vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. VaMalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
VaMalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. VaMapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savaMapondera vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira gohwo rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echurungwa chedu chanasi, ini ndini Tandono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.